Se zvakangoitika itika muna 2016. Vatambi veZimbabwe vadzoka kubva muma 2020 Olympic Games vasina chavakabata. Dzimwe nyika dzipemberera kuwana menduru. Pakapera makundano a 2016, pakaita vimbiso yekuti Zimbabwe ichagadzirisa zvakakonzerisa kuti vatambi vemuno vadzoke vasina kana menduru imwe chete kumakwikwi aya. Panguva iyoyo vaMakosini Hlongwane ndivo vaive gurukota rezvemitambo kukadzoya vaKazembe Kazembe. Iko zvino kwave namuzvare Kesty Coventry. Asi nhasi Zimbabwe yadzoka zvekare panyaya imwe chete kubva kuma 2020 Olympic Games iri maoko chete uyezve nezvichemo zvimwe chete zvemuna 2016. Mutambi weZimbabwe akaita zviri nani kuma Olympic Games aiko zvino aya ndiScott Vincent, uyo akapedza ari pachinhano chegumi nenhanhatu mumutambo wegolf. Peter Purcell Gilpin werowing akapedza ari pachinhano chemakumi maviri 20. Mutwini Donato Katai akapedza ari pachinhano chemakumi matatu neina 34. Mumwe mutwini Peter Wesler aive pachinzvimbo chemakumi mana nembiri 42. Mumhanyi Ngoni Makusha ndokupedza ari pachinhano chemakumi mashanu 50. Aimbomhanyira Zimbabwe uyezve ari nhengo yeAthletics Zimbabwe Patson Mderedzi anoti Zimbabwe iri kudzokera shure panzvimbo yekuenda mberi.
Pari zvino tingadai tava pachinhano chiri nani kuti tiwanewo at least mafinalists zvinoita vana South Africa neBotswana kumaevents edu.
VaBrian Manyati veKeg Africa Sports vanoti kunofanira kubikwa homwe yemari yekuti vatambi vemuno vagare vachiedzana masimba nevekune dzimwe nyika vasati vaenda kuma Olympic Games.
Handeiwo zvekare senyika takaunganidza vatambi vedu kumakundano ekunze muAfrica nekumwe kwese yove gadziriro yezvihombe.
Murongi wemitambo yetsiva vaStalin Maumau vanoti hapafanire kuita rusaruro pakuparuya muro urwu nekuti mitambo yese yakakosha.
Vemabhizimisi vanoda kutsigira mitambo ngavarege kutarisa vana boxing as inferior to other sporting activities, zvakangofanana.
Muongorori wezvemitambo vaZimoyo vanoti Zimbabwe inofanira kutangira kupa mukana uyu kuna Donato Katai naPeter Wetzel vachivaka chikwata cheOlympics 2024.
Iwo vana Donato Katai vakaenda vakanomiririra nyango zvazvo vakadzoka vasina chavakabata moko, asi vakaratidza kuti pane zvakawanda zvinokwanisa kuitika nemitambo yedu.
VaMugoni vanoti zvakaitika pakabudirira maMighty Warriors kuenda kumaOlympic Games a2016 zvinoratidza kushaya hanya uku. Vatiri kuyeuka gore iro apo captain weMighty Warriors Fidelis Mzongondi akapedzisira ave kukumbira ruyamuro kune veruzhinji apo vaigadzirira kuenda kumaOlympics.
Kumbira ruzhinji reZimbabwe makwasi vamunotitungamirira wetu kuvana venyu because there are so many challenges that no fesa tatingokumbira kuti vauye vachipe ino kwasi kwavanotibatira.
Vachitaura neStudio 7 vari kuJapan mutungamiri weZimbabwe Olympics Committee vaThabani Gonye vanoti vakadzidza zvakawanda uye vachadzoka vakasimba kumakwikwi anotevera ari kuitirwa kuFrance muna 2024.
Tine urongwa hwekuti tigare nevamwe vese vatinoti mastakeholders, manational associations negovernment nemaprivate sector tichitangira ipo pano singamirire kuti tizosvika kuFrance, but tino urongwa hombe hwekuti tese tikaita takabatana tiite maaction plans atikuziva isusu kuti anogona kutiratidza chinda mberi.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.